Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 5 chikunguru July 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu gumi nevapfumbamwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Vanhu vakawanda vokurudzira kuti paramende iferefete zvakadzama zvakaburitswa mugwaro reThe Century izvo zvinobata muzvina bhizimisi vakuda kwashe takwirei. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana masere ane makumi manomwe nevasere 1878 zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevapfumbamwe 19 nezuro. Vanhu mazana masere nevapfumbamwe 809 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vape zviuru mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nezvitatu zvine makumi manomwe nevanomwe 793,077. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana mashanu nemakumi matanhatu nezvisere zvine zana rine makumi matatu nevatatu 568,133. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi mashanu nezvina zvine mazana mana ane makumi manomwe nevana 54,474. Vapora munyika vachiita zviuru makumi mana nemazana maviri ane makumi matatu nevapfumbamwe 40,239. Zvichakadaro chirwere ichi chinonzi chava kupararira zvine mutsindo munzvimbo dzemaruwa dzaimbotorwa senzvimbo dzisina vanhu vazhinji vanobatwa nechirwere ichi. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambove gurukota rezveutano muhurumende yomubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti vana vechikoro vari kudzoka kumusha mushure mekuvhara kwezvikoro ndivo vamwe vari kubatsira kuparadzira chirwere ichi kumaruwa sezvo chirwere ichi chave kunetsa muzvikoro. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vakaudza Studio 7 pakupera kwesvondo kuti bazi ravo riri kurwadziwa zvakanyanya nekufa kuri kuramba kuchiita vanhu munyika zvichikonzerwa neCOVID-19. Dr. Madzorera vati hurumende iri kuedza kudzikisa uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi asi vachiti vanhu kumaruwa vanofanirwa kupiwa ruzivo rwakawanda pamusoro pechirwere ichi sezvo vaimbofunga kuti chirwere ichi ndechevanhu vemumadhorobha chete.
Kumaruwa COVID-19 yapambira izvino hapachina muZimbabwe paunoti apa hapana. Ndinoona spike iri kwezvino kumaruwa inogona kunge yakanyanya kukonzerwa nevana vechikoro vaibva kumaboarding school. Vakaenda nayo toziva kuti muzvikoro umu chachaputika chirwere ichi. Vazhinji vacho vanobvawo kumaruwa vangoendawo nacho vachinopa vari kumaruwa. Chechipiri ndechekuti mabhazi edu aya ezupuko aya ari kungora mufamba akazara. Saka kumaruwa ikoko katiriganimbosvika kutaundi ndotenga chakati unodzoka wabata COVID-19 mubhazi imomo. Nokuti munenge muchitori neumwe ane COVID-19. Then rimwe dambudziko nderekuti kumaruwa hakuna testing yakakwana. Hakuna matesting facilities. Kana uchida kutestwa unotoenda kutaundi. Izvozvo futi imwe bottleneck yakashata iyoyo. Testing ngaiiswe kumareserva kuitira kuti vatestwe vari kwavari vagoiswa muisolation vari kumareserva ikoko chirwere chichapararire.
Chii chingachiwa nehurumende kuti imise zvave kuitika izvi?
Zvino tinokurudzira hurumende kuti itoinkriza itoita blitz yokudzidzisa vanhu kumareserva nekuti papane belief yokuti kumareserva hakuna COVID-19. Belief iyo inofanira kutanga kuchisukwa mundangariro dzevanhu vazive kuti chirwere ichapambira, uyezve ngapave netesting inoitwa kumareserva ikoko, vasingafambe nzendo refu dzokuenda kunotestiwa futi, asi dzidziso. Nokuenkarija vanhu vari kumareserva kuti vapfeke mamaski, vanga vasingapfeke vachifunga kuti izvo hakuna. Then chimwe, mariro, vanhu kumareserva vanongoungana pamariro ndopavanopasana chirwere checovid-19 ichi.
Vanhu mumaruwa vane ruzivo rwakakwana here? Vakapiwa ruzivo rwakakwana here?
Panyaya yekunzwisisa ndinoona kunge vanhu vekumareserva vanoziva kuti chirwere chiriko, vanongozvinzwawo maredio, asi vazhinji havasati vagutsikana kuti chirwere ichi chaako kumaruwa ikoko. Mazuva ano ndakutoona vakuvhunduka nokuti kwaakufiwawo kumareserva, munhu otofa otonzi afa necovid. Saka asi kudzidza kwakanaka ndekuti vafane vadzidziswa pasati pavana arwara, uyezve kuti vakwanise kutsvaka rubetsero, early treatment, nokukurumidza. Izvozvo ndezvimwe zvinodzivirira futi kuti chirwere chisarambe chichipararira. Asi dzidziso yakakosha.
Ko iyo hurumende nai Dr. Madzorera iri kuita zvose zvinofanirwa kuitwa here kuti chirwere ichi chidzikire?
Hurumende iri kuedza hayo kuti iite zvinofanira kuitwa kumareserva, asi hazvina kukwana. Nyaya yecommunity surveillance iri kure chaizvo kumareserva, hakuna contact tracing yakakwana. Kumareserva makliniki ikoko haatokwanisi kutesta COVID-19 pamunhu atouya ane masymptoms ecovid-19. Anozorifewa kuti atoenda kutaundi. Izvozvo hazvina kunaka nokuti achakwira bhazi achizadza vamwe futi achienda kutaundi ikoko. Saka nyaya yekutesta, nyaya yokudzidzisa vanhu, ngavadzidzise vanhu, ngapaitwe blitz yokudzidzisa vanhu nezvecovid-19 uyezve kuti yapambira mareserva.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambove gurukota rezveutano muhurumende yomubatanidzwa, Dr. Hemir Madzorera vari parunhare nestudio 7 kuKwekwe. Zvichitevera tsvagiridzo yakaitwa nesangano reThe Century rekuAmerica, iro rakaburitsa svondo rapfuura kuti muzvina bhizimisi vakuda kwashe tagwirei vanoita bhizimisi nehurumende zvisina kujeka, paramende yokurudzirwa kuongorora nyaya iyi sezvo pari kushandiswa mari yenyika. Godwin Mangurya anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera ongororo yaro, sangano reThe Century rakaburitsa gwaro rinonzi Shadows and Shell Games, iro rinoratidza kuti vatagwirei vanoshanda nevakuru vakuru muhurumende, kusanganisira mahofisi emutungamiri wenyika, gavhuna webhanga guru munyika reReserve Bank Dr. John Mangudla, mumiriri wedziva resekwa muNational Assembly, zvakare vari nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende yePublic Accounts Committee vaEdwin Mushoriwa, vaudza Studio 7 kuti nekuda kwekuti vakuru vakuru muhurumende vanoshanda navatagwirei, paramende ndiyo yega yasara inofanira kuongorora mashandiro ari kuita makambani avatagwirei nehurumende.
Maonero atinoita isu, tinotofunga kuti panovhuwa paramende apa panofanira kuti paiswe motion inotaura kuti pagadzirwe an inquiry kana hurumende, because commission of inquiry inofanira kuitwa napresident. Saka sezvatimaringe sezvataakuziva kuti ivo president vacho varipomo munyaya dzacho, saka havakwanisi kuti vatsvage komisheni inova investigator. Zvotoreva kuti panotodiwa an inquiry inofanira kuti isetwe nedzimwe nzira. Saka nzira imwe iri nyore kuti kuparamende kukuiswe komiti inoongorora, but again tinoziva kuti pakaoma, nekuti mukatarisisa maverenga ripoti mukayatoirava namazvo munoona kuti tagwirei nevamwe vake vakaisa mbambo kana kuti midzi.
Vamushori vavati vanoziva kuti nyaya iyi yakaoma, asi vakatiwo veruzhinji munyika vanofanira kutaura kana kuita ruzha pamusoro penyaya iyi, nekuti ndivo vanorasikirwa apo mari inoburitswa munyika nenzira dzisina kujeka sezviri kuitwa nemakambani avatagwirei.
Isusu sevana veZimbabwe, even kufurikidza neparamendi, kufurikidza nemacivic society, panofanira kuitwa noise yakakura. Mbichana mbichana sezvoitwa onyeni, inobviswa ganda mbichana mbichana mbichana, but pedzozvo Toka disabuda pachena.
Vamushori wabati jirimu barore the sentry. Zvino tsigira zvagara zvichitaurwa nevakawanda munyika uye vati komiti yavo yakatoita inoongororo pamusoro peimwe kambani yavachagwirei Sakunda Holdings iyo yakapiwa basa nehurumende zvisina kujeka. Vati zvakabuda muongororo iyi zvichabudiswa muparamende mwedzi uno. Vanoongorora nyaya dzeupfumi uye vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti gwaro reThe Sentry rinotyisa sezvo richidoma vakuru vakuru muhurumende. Vati zvave pachena kuti nyika yakabatwa pauro navatagwirei nechikwata chavo uye zvave kutoda ongororo inotungamirwa neparamende kana matare edzimhosva kuongorora zviri kuitika sezviri kuitwa kuSouth Africa. Vati munhu wese ane chekuita nenyaya iyi anofanira kubvunzurudzwa uye vanowanikwa vaine mhosva voendeswa kumatare zvisinei nenzvimbo dzavo muhurumende kana kumapato avo ezvematongerwo enyika. Vambofana vativo vana veZimbabwe vanofanirawo kutora matanho panoitika nyaya dzakadai vachiti ndivo vega vanokwanisa kudzivirira uori unoita kuti vatambure mari dzichibudiswa munyika.
Tongomirira zvichaitika kuHarare koko vachasotana kana kuti paramendi ichapusha hapana chinoitwa. Nyaya idzodzo dzinongosekwa. Ndosaka muchizonzwa vakuru vakuru venyika vachingoti vanongovukura vachingovukura vachingovukura isi chingotonga tichingotonga kutotiseka.
South Africa yakaumba Zondo Commission kuti iongorore uori unonzi waitwa nemhuri yekwaGupta iyo inonzi yange yabata vaive mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma makurukota avo pamwe nemakambani ehurumende. Dr. Mangudla avo vainge vadomwa navatagwirei kuti vave muchengetedzi kana kuti protector wemamwe matrust eimwe kambani yekunze yeSotic International vaudza Studio 7 kuti vakaverenga gwaro reThe Sentry asi vakati havana zvavanoziva nezvenyaya iyi. Gwaro reThe Sentry rinotiwo hapana umbo hunoratidza kuti vamangudla vaiziva here kana kuti kwete nezvebasa ravakapiwa navatagwirei. Asi vamwe vanoti vamangudla vanofanirwa kutora matanho ari pachena kana chiri chokwadi chekuti hapana zvavanoziva nemakambani avatagwirei. The Sentry inoti nyika nemasangano ekunze anofanira kuongorora makambani avatagwirei muno nekunze sezvo iri kuita mabhizinisi zvisina kujeka. Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanzavaone izvi zvichiitika.
Ndionei nyika dzimwe dzichipindira. Nyika dzakawanda dzino respect sovereignty yedzimwe nyika. Even machallenge atambosangana nawo. As long as asiri kunyanya kuaffecta dzimwe nyika kazhinji nyika dzovanzoda kupindira mune ma domestic affairs edzimwe nyika. Saka ndionika dzekunze dzichipindira.
Vatagwirei vakatotemerwa zvirango neAmerica kusanganisira kambani yavo yeSakunda Holdings. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Sangano reSADC rinoti richatumira chikwata chemakurukota ehurumende kuEswatini kunobatsira kupodza mhirizhonga pakati pevanhu nehurumende. Mutungamiri weBotswana vaMohwetsi Masisi vanove sachigaro veSADC Organ on Politics, Defense and Security vakabudisa mashoko aya pakupera kwesvondo vachiti mhirizhonga iri kuitika muEswatini iri kukonzera kuparadzwa kwezvinhu nekukuvadzwa kwevanhu. Mapato anopikisa munyika iyi anoti vanhu vanopfuura makumi mana vakaurawa nemauto nemapurisa. Kuratidzira kwapinda musvondo repiri vanhu vachiti vanoda kupindudzwa kweutongi uye kuti mutungamiri wenyika iyi vamuswati vabvumidze mapato anopikisa pamwe chete nekurerutsa utongi hwavo. Mudzidzisi pachikoro chepamusoro cheTswane University of Technology Dr. Ricky Mukonza vaudza Studio 7 kuti havaoni vamuswati vachibvuma zvinodiwa nesangano reSADC.
Zvinhu zvakaita manyama amire nerongo kumuswatini nekuda kwevanhu vari kuratidzira pamusoro peutongi wavari kuti ndehweudzvanyiriri. Vanhu vari kuti aiwa zvakwana tongi wana mambo yatingati iyo pachirungu monaki vachiti vakuda utongi hwakasununguka unoita kuti vakaratidzira vakaita zvichemo zvavo vanonzwikwawo uye vakuda hurumende ino inonzwa kuvanhu uye ichitsiurika nevanhu. Saka ndingangoti kubva mavhiki apfuura aiwa zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vari kuratidzirawo uku hurumende iri kushandisa chisimba pakuedza kudzimura gakava nebopoto ramuka imo munyika yeEswatini.
Dr. Mukonza, ko SADC neAfrican Union pane zvavari kuita here nenyaya iyi?
SADC iri kuronga kutumira makurukota anoenda nechimbi chimbi kunoona kuti zvii zviri kuitika kuSwaziland uye nekuedza kudzimura usawirirana kuripo pakati pevanhu nehurumende yavo. Izvi zvakataurwa nachairman weSADC Troika vanova mutungamiri wekuBotswana vaMasisi vachitaura kuti SADC yatora danho rekuti itumire makurukota anobva kunyika dzakasiyana siyana achaenda kunoedza kuti vadzimure iro gakava.
Chakanyanya kuoma mukugadzirisa nyaya iyi ndechipi, Dr. Mukonza?
Chanyanyisa kunetsa kuSwaziland ndechekuti kune vatungamiri vari kudya rifa renyika vachigara mutambarakede chidya zvavanoda, asi kune rumwe rutivo kune mhomho yevanhu iri kutambura iri kunonga svosve nemuromo nenhamo. Saka vaviri ava havasi kuwirirana. Ava veruzhinji pavanoda kuti vati aiwa matongerwo aakuitwa haana kumira zvakanaka, hurumende yamuka ichiratidza kushatirwa yotumira mapurisa namasoja mumugwagwa kuzama kunyaradza bopoto, asi izvi hazvisi kushanda nekuti ava veruzhinji vari kubva vati ayo isu tanzwa nenhamo uye hatichatenderane neutongi huripo matongerwo ari kuitwa nyika. Vari kuti vakudawo utongi hwejechetere.
Ivo vamuSwati vanoratidza kuti vangateerera zvinotaurwa nemasangano aya here?
King Muswati handioni achiteerera vatungamiri vari kutumirwa kubva kune dzimwe nyika ava, nokuda kwekuti utongi hweudzvanyiri ndo utongi hwaanenge akajaira. Saka kuti achinje panonetsa chaizvo. Zvimwe zvavanogona kuita ndezvekungoteerera kwenguva shoma shoma, asi kana ava vedzimwe nyika vaenda vodzokera kumaitiro avo ekare.
Avo vange vari mudzidzisi pachikoro chepamusoro cheTshwane University of Technology, Dr. Rick Mukonza, vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Zimlife.com rinoti sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rinoti panofanirwa kuumbwa chikwata chevaongorori vasina kwavakarerekera kuti chiongorore kwarinoti kuurawa kwevanhu nemauto nemapurisa muEswatini zvichitevera mhirizhonga yakatora nzvimbo svondo rapera. Amnesty International inoti ine umbowo hwevanhu 20 vakaurawa. Eyewitness News yeSouth Africa inoti vaimbo vemutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vati kutongerwa kuenda kujeri kuvatongera rufu. Chronicle rinoti sangano reWorld Health Organization rinoyambira vanhu nemakambani kuti vasashandisa mifananidzo wavo vasina kupiwa mvumo. Izvi zvinotevera kushandiswa kwemufananidzo wesangano iri neimwe kambani inonzi Live Well, inokurudzira vanhu kuti vatenge mishonga yavo neimwe inonzi inorapa COVID-19. Pari zvino hapana mushonga unorapa chirwere ichi. yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Hatichadi zvokunetse vanezva ano tichiudza kuti kwai tamisa zvokuputsa dzimba murimi emazvitanga zvinhu zvachona murimi makapa vanhu nzvimbo mopa vanhu nzvimbo kovaka mopedza munovaputsira mopedza mozouya muchiti kwaita zvimisa. Tozviziva zvose izvozvo kuti maitiro ehurumende iyo iri kutonga. Zvino tozviziva taangomirira 2023 chete.
Mukoma Jonga na mukoma Blessing Zulu na mukoma Tanoka Hwande ne me sister Marvelous nokupasisa imwese ndoda kuvhunza kuti masoja chinangwa chavakabvisira vamugabe vanonasa kuchizwisisa nekuchiziya vamugabe. Ndinovati vamugabe nekuti zvisi takadzia panguva yamugabe taitoona zvitori nani pane zvatakusangana nazvo izvozvo zvivana zvakusangana zvava kumasukuza. Dai vanga vari kuzwisisa chinangwa chemenemene kana vakanga vane chinangwa chekubvisa mugabe vakatarisana nedingindira renyika kuti iri kubva papa ichienda papa vangadai vamunangagwaungadai asitori pachigaro ichechizvi kutaura kudai kana vachishandisa konsepti yekuti nyika inoenda mberi masoja kana achiimirira nyika inei. Ndirikumbirisa kuti vazwe shoko rineri kuti ivonaga ngavadzoke futi vorivhaiza kuti chiri chikonzero chakaita kuti vabvisa vamugabe ndechei kuti vanedonzere nyika vuiziva kuti zviri kudiwa munyika dingindira renyika chimiro chetakatarisira tese ngavadzoke vamunangagwaungadai vakatomubvisa vamugabe atida kumboona zvakadai atenda.
Kwazuvai vateereri, ndinoshamiswa navamunangagwa vachienda kurufu rwacomrade Kenneth Kaunda. Comrade Kenneth Kaunda takavatarisa ka munhu akaratidza ruremekedzo kunyika yeZambia paakadyiwa maelections. Ndo zvinoita munhu anoziva demokrasi. Saka iyo ana Munangagwa kana achiziva inonzi demokrasi vanofanirwa kuita zvakaita vakaunda. Saka zvino ava vasiri vanhu vedemokrasi ava, idictatorship yavari kuita iyi.
Mumana kungoti vedzi zvinhu zvacho zvakaoma. Dai kwakuruziva kunzi Munangagwa amboitawo step down. Zvinhu zvacho zvakaoma mukoma wangu. Mukaona inini izvozvi zviso inini iwas born 9 October 1982. Vaipo papo ndapedzawo chikoro zvakanakanaka kuti ndichashanda ndichatoshandi. Kusvika izvezvi vana vangu havachatoendiwo kuchikoro. Apa Munangagwa angoripo chete. Dai amboitawo step down mukuru uyu tambofara utomboona kuti kana zvichizonetsa zvozonetsa. Nokuti iye pachokwadi azvitadza. Mukuru uyu ane utsinye uyu musharukwa uyu. Tarwadziwa mariramiro acho haasisiri ari normal muzimbabwe makutorwadza asi yaingobodzi zimbabwe yeuchine mukaka. Asi izvozvizvi hatichatozivi zvekuita.
Inini ndinonzi Kumalo ndiri muno muSouth Africa. Haiwa, tinokumbira kutoti tipote tichibatsirana pakuona kuti tingaite sei kuti paite utongi hwakanaka munyika yedu yeZimbabwe. Nokuti kudzvanyirirana chaiko ndokuriko munyika yeZimbabwe. Utongi hwejekerere hausi kuwanikwa. Saka iye zvinezvi takazopedzisira taakubuda kunze kwenyika. Hakuzi kuti kuda kunogara kure asi kuti kutiza nhamo.
Studio 7 nevashamarari vose, ini ndiri kwaChirumanzu, Zimbabwe. Nyaya iri kunyanya kundinetsa inyaya iri kutoitikawo kumatependuko kwavari kuda kudivhaidha nyika. Izvi hazvina kana kutombonaka ende nguva ino hazvichashandi. Dai vaiziva kuti kana vakadivhaidha nyika divi iroro remutwakazi ndo richatambudzika zvakanyanya. Ndatenda hangu.
Makadiko washamarari vedu weStudio 7 yavateereri vose. Ini ndiri kuHonde Valley. Ndine mashoko mashoma andoda kuti nditaure kuna the president of the people vaNelson Chamisa, because taakutaura nenguva yemaelections hatisi kuda kuzobika futi mbodza sezvakaitika last time. Handizivi patakaita previous election yedu 2018 pane nyaya dzakataurika stereki like electrical reforms. Ndizivi kuti nyaya iyeyo vari kuigadzirisawo sei. Vakambozama here kuisa patebho? Hatisaiti ambonzwa itorwa nezvayo. I think vakambotibatira nyaya idzodzedzo vachimboedza kutaura nehurumende iripo kuti nyaya dzakadaro dzigadziriswe so that maelections edu anogona kuitwawo pamwe zviri nani dipane zvambogadziriswa gadziriswa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nasi izuva rekuzorora muAmerica zvichitevera mhemberero dzezuva rekuzvitonga kuzere nezuro 4th of July. Mhembereroro dzichiri kutora nzvimbo panguva ino izvo zvange zvave nemakore maviri zvisingaitwi pamusoro pechirwere cheCOVID-19. Vanhu vakaungana munzvimbo dzakawanda muAmerica vachinzwa vaimbi nekuona vanoita zvekufadza vanhu vachiita basa ravo. Vakuru veAmerica vakanyura vakasaina gwaro rekuzvipa kuzvitonga kuzere kubva kuBritain musi wa 4 July 1776. Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa vanoti muAmerica zuva iri harisiri kuita chinhu kunze kwekufara badzi.
KumaAmericans, 4th of July izuva rekufara ka rusununguko rwekuEngland. Ya, rusununguko rwekuEngland mugore ra1776 pavakati tasununguka tasununguka. Saka gore iroro rinogara wachifara gore rega nega nemerega rekuti takaita rusununguko kubva kuEngland.
Rinokosha zvakadini kuAmerica nevanhu vayo?
Kuno kufara kwacho kwakungoti horidhe ka kusaenda kubasa. Pfungwa dzekuti takasunungurwa kuEngland hai dzakapera kudhara idzi. Vanguva zuva rekuenda uchinofamura uchinwa hwahwa uchitamba neshamwari.
Chii chinowanzoitwa pazuva iri?
Vanhu vanoenda kumapati, vamwe vanoenda kumabhichis, vamwe vanoenda kunzvimbo dzekunofara kunyanyisisa gore rino ngekuti gore rakapera pamusana peCovid ka vanhu vangu vanogara mudzimba dzavo. Saka this time kufara kwacho kwabva kwapamidzirwa chaizvo kwekuti gore rakapera hatina kuona mukana wekudaro. Saka izvino kuri kunzi mamillions emaAmericans vari munzira vari kufamba kuenda kunzira dzakasiyana-siyana kunopembera gore iri. Chiri kunyanya kuvafadza chaizvo ndechekuti gore rakapera havana makupembera. Saka this time vanzi makasununguka kunopembera.
Pane zvarinounza here zuva iri? Pane zvarinounza here kuvanhu, uye pane zvarinobatsira nazvo here mukugarisana zvakanaka kwemarudzi akasiyana siyana?
Pane mazvakawanda wana wafunge neizvozvo ba panguva ino iyi. Hawafunge kuti tinofambidzana zvakanaka here, hawafunge nekuti vamwe vanosurusudzwa izvo. Izwa rekungofara bedzi kuti nhasi mangwana hatisi kuenda kubasa tinombonopembera. Izwa rekupembera hapana zvakawanda mberi kwazvo, kungoti izwa rekupembera izvozvo.
Muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuVirginia neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu gumi nevapfumbamwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Vanhu vakawanda vokurudzira kuti paramende iferefete zvakadzama zvakabuditswa mugwaro reThe Century izvo zvinobata muzvinabhizinesi vakuda kwashe tagwirei. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.